day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 June 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine 1,626. Dare repamusoro nezuro rakatora mutongo wekumisa kupwanywa kwezvivakwa zvevanhu. Mumwe mudzimai aendesa vaziyambi ziyambi nava Godwin Matanga kumatare edzimosva pamusoro pekurohwa kwavo zvakaipisisa nemumwe mupurisa gore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine 1,626 zvichitevera kufa kwevanhu vana muHarare neBulawayo neZuro. Vanhu 64 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru 690,452. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru 354. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita 620. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 248 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu 201 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu 144 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru 39,496 vapora munyika vachiita zviuru 36,940. Dare repamusoro nezuro rakatora mutongo wekuti kanzuru yeHarare, Ruwa nechitungwiza pamwe nehurumende vamire kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo richiti kupwanywa uku kwakaitwa pasingatevedzerwe mutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro ichi, mutongi wedare repamusoro Ama Edith Mushore vakati makanzuro aya nehurumende havana kutevedzera mutemo Regional and Town Planning Act uyo unosungira makanzuro nehurumende kuti atanga enda kumatare. Amai Mushore, vatikanzwe Harare, chitungwiza neruwa pamwene hurumende, vane mazuva gume kupikisa mutongo waturwa uyu. Gweta ririkumirira Chitrust neHarare Residents Trust, uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Lawyers for Human Rights, Amai Rudobere, vatenda kuti izvi ndizvo zvakaturwa nedare.
Hazvingopwanyuba pasina court order. Nyaya yacho inofanira kutanga yadzeiwa kudare. Vasati vaita demolition yedzimba. Saka dzimba dzine protection yakatokura kupfuura mamwe mastructures ema vendors aya dzisati dzapwanya. Saka ma statement ari kubuda aya kubva ku Harare province zvichinzi tiri kupwanya, tiroda kutotanga musi wa 10 11 June koti yazvimisa. Uye kupwanya kwangatanga kwese kuitika kuna na chitungwisa ukoko dare razvimisa kuti handizvo zviri kuitwa zvisi pamutemo. Zvino tinotarisira kuti maminista, malocal authorities osaya, vachatedzerwa zvataurwa nedare, vombomira kusvika vauye varatidza dare kuti zveshuwa. Mastructures, dzimba, majurawo, zvese zvavane huronga hwokupwanya, votanga varatidza why vari kufarira kuzviita. Ndeupi mutemo unovabvumira kuzviita? Uye zviri kuitwa procedurally here kana zvichiteerera gwaro remutemo here?
Mutungamiri weChitrust, Muzvare Alice Kuvea, vanoti vari kufara zvikuru nemutongo wedare repamusoro, vakakurudzira hurumende kuti izadzise mutongo uyu.
Uye zvekare taikurudzirawo kuti chitungwiza municipality pamwe chete nehurumende dai yamira kutanga yaparadza maproperties evagari. Dai vatanga vatigadzirira pekuenda. Isu sevagari tirambe kuenda kunzvimbo dzavanenge vatigadzirira dzinenge dzine mvura, dzine zvimbuzi uye nemabhini kuti tigokwanisa kuwanikwa tichishanda mashandirati mabasa edu emaoko akasiyana siyana. Uye zvekare tiri kuziva nekunzwisa kuti kune vagari vazhinji vane zvinhu zvavo zvakatorwa nezetarapipa vakatanga kupwanya. Taikumbirisawo kuti dai vadzorerwa zvinhu zvavo nekukasika.
Mutungamiri wesangano revanotengesera mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, Vasamewo Wadzai, vati mitemo iri kushandiswa nehurumende haienderane nezviri mubumbiro remitemo.
Tinozvitambira izvi nokuti ndozvinoenderana nebumbiro remutemo. Zvanga zviri kuitwa necity of Harare necity of Chitungwiza hazvienderani nebumbiro remutemo, ende even iyo mitemo yavaroda kushandisa mabylaws aya ndeakare, haenderani nemutemo wedu wenyika webumbiro remutemo. Zvinofanirwa kuchinjwa zvese izvi. Vanhu vakawanda vari kurarama muinformal economy, saka vanofanira kunge vachiwana kurudziro kubva kuhurumende, kwete kuti iyo hurumende ndo ino yachiparadza raramo yevanhu.
Gurukota rezvemitemo Vaziyambi Ziyambi vaudza Studio 7 paRunhare kuti hurumende iripo pari zvino ihurumende unotevedzera mitemo yenyika pamwe nemitongo inenge yaturwa nematare, kunyange hazvo vachiti vanga vasati vaona mutongo wedare repamusoro panyaya iyi. Mukuru anoona nezvemafambisirwo ebasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza kana kuti Provincial Development Coordinator vachafadzwa muguti, vanoti vanhu vanofanira kutevedza mitemo, vakakurudzira vanhu kuti vasavakire munzvimbo dzisingabvumirwe kuitira kuti maguta agare aine utsanana pamwe nekurongeka kwakanaka. Vanhu vakawanda vakarasikirwa nemidziyo yavo muHarare nechitungwiza kutanga nemuvhuro mushure mekunge vamuguti vavapa mazuva matatu chete ekubvisa zvinhu zvavo. Vanoti vari kutevedzera chisungo chedare remakurukota paakamboitwa chirongwa chakadai muna 2005 icho chaidaidzwa kuti Operation Muramba Tsvina. Nhume yeUnited Nations yakauya kuzoongorora mamiriro ezvinhu munyika, Amai Anna Kajumulo Tibaijuka, vakati chirongwa ichi chakasiya vanhu zviuru mazana manomwe 700,000 vasina pekugara uye zvekudya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mudzimai wekuBulawayo ane makore makumi matanhatu nematatu ekuberekwa aendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika Vaziyambi Ziyambi nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga mushure mekunge arohwa zvakaipisisa nemumwe mupurisa panguva yekumbonzi vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown gore rapera. mudzimai uyu amai Lydia Chapalapata vanoti vakarohwa vachitenga hupfu uye vanoda mari inosvika mamirioni matatu emadhora emunyika. Hatina kukwanisa kubata vakazembe kana mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Kubulawayo pana mamhava anonzi Lydia Chapalapata vane makore 63 ekuzvarwa wari kumirirwa naPrisca Dube weZimbabwe Lawyers for Human Rights waendesa masamanisi kudare remedies record kubulawayo ikoko. Vari kukumbira kuti wakombanzetwe kana kuti wabhadharwe mari iyo inosvika 3 million RTGS dollars dzemuZimbabwe, vachiti kodzero dzavo dzakachorwa mushure mekunge vakarohwa nemupurisa wavatodoma nezita musi wa1 April 2020 pakatanga lockdown yegore rapfuura paya.
Vakarohwa vachiite chii chaizvo vamafunda?
Vakarohwa vakamira mumutsetse kana mumutsara wekuda kutenga hupfu muchitoro kukurumani sebhabhu kubulavayo. Vari kuchema kuti mupurisa anga asina kodzero yekuva kuharasa kana kuvarowa. Vakarohwa zvakanyanya muviri wese. Vakazotopedzisira vatoendeswa kuchipatara cheMpilo Hospital muBulawayo. Saka gweta redu Prisca Dube rakaendesa masamanisi kudare richiti vakombanzetwa wapiwa compensation RTGS 3 million dollars. Vari kuti nokuti vaparipwe kuti kodzero dzavo dzakachorwa zvavakaitwa zvokurohwa vari pamutsara zvanga zvisiri pamutemo.
Mupurisa aivarova uyu aitiwo kudii nekurowa kwaivaita uko?
Mupurisa akarowa aitiwo aini ndine masimba hapana zvamunogona kundiita. Asi seZimbabwe Lawyers for Human Rights takatora nyaya iyi tichiita dzatiri kuchema nadzo tichiti hatiri kuramba nyaya dzeimpunity. Tinozviita izvi under program yedu yekutidzivirire anti-impunity. Kuti vanhu mapurisa mastate actors nemanonstate actors asangoite zvaanoda nesu vana veZimbabwe, vaite zvinhu zviri pamutemo. Saka tiri kuzama kuti kodzero dzevanhu dzisangochorwe dzingavadzana. Hatitarisi kuti bato ripi ndiyo bato ripi ane kodzero dzachorwa zvisina kuitwa zviri pamutemo, zviri pabumbiro, zvisiri pamitemo yeZimbabwe. Ndo zviri kurambwa nemagweta ekodzero yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Saka nyaya iyi yasvika papi chaizvo vamafunda?
Nyaya itamira kuti inzwiwe kudare tinzwe kutongwa kwemupurisa akarowa mamhava. Kwete iwo wega wacommissioner general Zimbabwe Republic Police waripo pane vanhu vari kunzi makurukota yanyu kana kuti vanoshanda nemiwa nemhosva, minister of home affairs and cultural heritage wakazembe kazembe wanowa ndiyo parent minister mapurisa waendeswa kudare zvakare namama iwawa. Saka tamirira kunzwa kuti nyaya ichafamba sei.
Nyaya dziri kuitikawo here idzodzi dzekuti makurukota ehurumende nemapurisa kana mauto vanoendeswa kumatare vachinzi vachikora kodzero dzevanhu nekudaro vanhu ivavo vanenge vachidawo kuripo?
Nyaya dziri kuitika muZimbabwe yese and Zimbabwe Lawyers for Human Rights sezvamaona kuti haisingori kuHarare, kaMutare, kuChiredzi, iri kwese kwese Bulawayo, kuNkai, Plumtree, Victoria Falls. Ndo nyaya dzatiri kusangana nadzo mazuva akawanda. Asi tiri kufanira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuziva kodzero dzazvo, zviri kuuya zvichitaura kuti ayo takanganisirwa toda kuripiwa. Saka tichangotofunga kuti vari kukanganisira kodzero dzevanhu vachadzidza zvidzidzo nekuregedza kuita zvinhu zvakaipa saizvozvo.
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano Revenders for Initiative and Social Economic Transformation kana kuti VISET rinoti riri kugutsikana nemafambisiro ari kuitwa basa nekanzuro yeBulawayo rekuvandudza misika inotengeserwa nevanorarama nekutengesa, iyo inonzi yakambenge yavharwa patanga denda recovid-19. Izvi zvinotevera kushanyira kwaitwa nesangano iri rakabatana nesangano reBulawayo Vendors and Traders Association pamwe chete nevakuru vekanzuru misika mitatu inoti Highlanders, Shasha neSekusile iyo iri kuvandudzwa nekanzuru yeguta reBulawayo. Mukuru weviset vaSamuel Wadzai vanoti kunyangwe hazvo vaitarisira kuti misika iyi ingadai yapera kugadziriswa kusvika pari zvino, vanotenda zvikuru kanzuro yeBulawayo nemafambisiro airi kuita basa uye kuzivisa kwairi kuitawo nhengo dzavo panenge pasvika basa rairi kuita. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Wadzai pamusoro penyaya iyi.
Tanga tiri kuBulawayo tichiona misika, ndofunga munotondera kuti pakatanga nhau yemalockdown pakava nekuputswa kwemusika. Makanzuro nyika yose achivimbisa kuti vachange vachivaka misika kuti vavandudze dzinge dziri nzvimbo dzakanaka dzinoenderana nemashandiro ekuti vanhu vange vachiita maprofits. Saka tanga tiri ikoko kuBulawayo tichiona kuti mamarkets akanga akaputswa aya nemamwe ari kuvandudzwa zvava papi, progress yafamba zvakadini. And taita chirongwa ichi tine vakuru vekanzuro yekuBulawayo ikoko vanosanganisira deputy mayor veguta reBulawayo nemakurukota avo muBulawayo city council. Tatenderera mamarkets anenge matatu tichiona kuti zviri kufamba seurongwa hwekuvandudza mamarkets iwayo.
Saka magutsikana here nezvamaona?
Zviri kutaridza kuti pane basa rekubatwa, tinozvikurudzira zvavari kuita, asi tinenge tiri kuona sekuti vanokwanisa kuita zviri nani pakuita speed wapa pakupedza zvivakwa izvozvo. Asi aiwa toda kuvapembedza vakuru vokuBulawayo, vanenge vari kutaridza kuti vane urongwa hwakanaka uye vari kushanda nemainformal traders pao information kumainformal traders kuti vava papi nekubata kwavari kuita basa.
Zvii zvikuru zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichivandudzwa mumisika iyoyi?
Nyaya yematoilets inyaya hombe mukomaJonga. Nyaya yemvura inyaya hombe. Tikatarisa denda iro reCovid, hazvikwanisiki kuti vanhu vange vachishanda pasina matoilets, pasina mvura. Saka inyau yatasimbisa iyoyo patanga chita hurukuru nemakurukota yeguta reBulawayo. Nyaya yemashedz pekutengesera pakavharika, ndofunga munozviziva rainy season kana yauya mainformal traders anenge achishushikana kuti oshandira papi. Saka nyaya yemashedzi takatichikurudzira nyaya iyoyo yokuvandudza kumeka sure kuti pamamarkets kana vanhu vanenge vachipinda vange vachinge vane zvikwanisiro zvokuti vasange vachiparidzira chirwere checovid, masanitizer nezvimwe zvakadarozvo vanogona vachibatsira seguta. Tangatichisimbisawo.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nepenyuro yeZBC inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapa mvumo kuti vaimbi vatangidze kuita mitambo yavo asi vachitevedzera mitemo yekuti vasaunganidza vanhu vanopfuura makumi mashanu panzvimbo imwe chete nguva imwe chete. MuNewsday mune nyaya inoti hurumende yabvuma kuti uwandu hwembavha dzakapakata zvombo hwave kukwira. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemukati menyika amai Ruth Mavhunga Maboyi vakaudza paramende kuti mbavha dzine zvombo dzava kuwandisa munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ava ingo pa studio 7 pano itwa vachivengano ini tinotsigira chirongwa icho chokukwanya zvinhu muHarare Harare yaisingachaiti kuti uti capital city ine yayotokundwa nekumusha kwedu kumachonyonyo zvokuti kwatori neusimati kudarika muHarare sangana sangana yacho yoitwa zvimwari kuita zvakapa yes of course yari nhau yokuoma kwechiraramo kwaita kuti vanhu vararame asivo hi zvazvisingachaite hurumende wepapo yaifanira kutivo itange yagadzira mabasa yozobvisa vanhu mune zvakanaka tinoona zvinotaurwa namukuru wechitumbwiza kanzo kuti zviri hona South Africa hona Pretoria Joburg zvinotengeswa mota atengeswa nzvimbo 1 yes ndozvaanoita kunoona South Africa asi vanotanga vagadzire vanhu mabasa vagadzira vanhu mabasa vozobvisa izvi zvichiri vanhu vanombotanga kugara vavakirwa dzimba dzemahara dzinonzi RDP maRDP vanotobviswa nzvimbo yavari vonzi aiwa papo nzvimbo yamina kukodzera vangotangi nokuya nokuvhurumuswa vanotanga vauya vagadzirirwa nzvimbo vobva vobviswa zvakanaka saka hurumende yezimbabwe yafanira kutanga yagadzira mabasa yovhura makambani yozobvisa vanhu vanogadzira mbhedha mumarodzi ava vanhu vanogadzirirawo masofa mumarodzi vanotengesawo dzimota mumarodzi ivapa maindastiri ya mota yaingotengwa semadomasika wezimbabwe kuti ionai mota dzakutotengeswapo zvisingana kana kumbotokosha mota yakakakosha yekuti inofanira kuti ukaona kudawo mota ka wonzi unopinda mutauni musiti sendes kune mota dzotengesawo downtown kwakati tinotengeswa kwati iye ndozvaitwawozve nongoti ukonana chitumbuza kwese kuya pambudzi urodzi mota dzinotengeswa akomana imota rudziko ari mademhe kai
makadii makadii vateereri vepastudio 7 mose vana mukoma tananoka nevamwe vose vanotevera chirongwa ichi inini ndinokukwazisai vose muri yezimbabwe nemufaro
meseji yangu iyi yakanangana nevana vezimbabwe zvikuru sei nekuti inini maonero angu ZANU-PF tingaimba tingataura ngano tikataura zvemavhotsi tinenge tichitoshandira homwe dzevamwe vanhu chinhu chakakosha ndecheku batana vana vezimbabwe kurwisa ZANU-PF kubvisa udzvanyiriri kwakati tsika konzi kana pasina izvozvo kubatana vhoti haishandi ngatisada kunyeperana kuti ngatidemonstrete ngativhote tibvise ZANU-PF haibvi nevhoti hazviiti how many years vanhu vachingotambura vachiurayiwa musada kuti nyepera hatiziri vana vadoko kuti ende amundorejesta kuvhota chii hakuna zvinhu zvakadaro ndatenda hangu
makadini ko vana mukoma wande ini ndinonzi katajiti ndiri kumashonal central vedu venyika yaparara hatina zvatakaita kupisa vamugabe tichisa vari kwava ibhazi rakafa hatisharigadzira kwakuchinja dhiraivha iro bhazi rakangofa nei zvino zvaawesi nyika ino ine huchi nemukaka asi haina utungamiriri chii chatisina munyika muno mutemo noutungamiri ndo ratisina nyika yedu yangozara huri woga zvikoro zvaurawa zvipatara zvaurawa mutemo hamuchina unotongwa zvichienderana kuti unobva mumba mani vatongwa into favor usiri wavo vanokugaririra saka dai mwari vachipindira vedu weta neeta vevakuru avaratidza kukundikana kavo hakuna kana chimwe chatamboyemura hatina kunze kwokutamba tasonga jabhu rezakoga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u-band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Masineta maviri ebato rinopikisa muAmerica re Republican Party arumbidza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mushure mekunge vaBiden vazivisa kuti America ichabatsira dzimwe nyika nemishonga yenhomba yeCOVID-19 inogadzirwa nePfizer inoita mamirioni mazana mashanu. Vachitaura vari muUnited Kingdom nezuro, vaBiden vakazivisa kuti America ichatenga nekuparadzira mushonga uyu kunyika dzichiri kubudirira vachiti vanoda kusimbaradza kurwiswa kwechirwere ichi pasi pose. Senator Lindsey Graham vedunhu reSouth Carolina naSenator Ben Sasse vedunhu reNebraska vakati vaBiden vaita chinhu chikuru uye chinokosha. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vaudza Studio 7 kuti mishonga yekutanga inoita mamirioni mazana maviri ichaendeswa kune dzimwe nyika muna Nyamavhuvhu kana kuti August gore rino, mamwe mamirioni mazana matatu achizoparadzirwa gore rinouya.
VaJoe Biden vataura iwo kuti America ichadonata nhomba yePfizer for COVID-19 inoita iyo 500 million kana kuti half a billion number of doses dzavatiwo dzichadonetwa kunyika dziya dzisingakwanise kunge dziri kutenga nhomba iyi nokubaya vanhu vadzo and vatiwo zvichabatsira nyika about 100 malow and middle income countries throughout the world.
Chirongwa ichi chichatanga rini uye vaBiden vari kuzvitirei?
Ii program yavati ichatanga kubatsira nyika idzi kutanga 2021 zvichizoenda muna 2022 kubva muna August. Manhomba idzi dzichange dziri kutumidzirwa kunyika dzakasiyana siyana uyezve vataura ivo kuti vari kuzviitira kuti vasave malives kuti vanhu vasatsakatika neCOVID-19 uyezve vataura kuti kana dzimwe nyika dzisina kuprotektwa it also means America haina kuprotektwa panyaya yekuti pandemic inobata munhu wese uyezve vataura nyaya yekuti mavariants aya anoramba achimuka anowanda kana COVID isina kudzivirirwa pasi rese. So ndo zvimwe zvikonzero zvavapa kuti America iri kuita leadership, you know, taking a leadership role in solving this complex problem.
Sei vaBiden vataura izvi vari kunze kwenyika, kunze kweAmerica?
Vataura ivo vari kuBritain kuG7 summit and it seems more announcements are going to come. It seems America is taking the leadership in terms of announcing measures ari kuitwa nenyika dzakabudirira kuti dzibatsire dzimwe nyika. Taona zve leader kana CEO wePfizer achijoina vaBiden in saying the same thing. So I hope that this is good news for a lot of countries including nyika dzemu African Union nedzimwe nyika dzakadaro, you know, zvinosangana na Zimbabwe and so forth.
Mushonga wavaBiden uyu uchadhurira nyika idzi zvakadini? America inodei kubva kunyika idzi?
Vataura kuti hapana ma strings attached to this donation, so it means that these countries don't have to be thinking a lot of political issues attached to the vaccine, which I think is the right approach.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi maviri nevatanhatu 1626. Dare repamusoro nezuro rakatura mutongo wekuti kanzuru yeHarare Ruwa nechitungwisa pamwe chete nehurumende vamire kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo. Mumwe mudzimai aendesa vaziyambi ziyambi navaGodwin Matanga kumatare edzimosva pamusoro pekurohwa kwavo zvakaipisisa nemumwe mupurisa gore rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.